Manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gumiguru 13 2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutori wenhau Abigail Gamanya aradzikwa muHarare nhasi vakawanda kusanganisira vehurumende nemapato anopikisa vachimurumbidza nemabasa ake ekusimudzira madzimai. Vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vakalema Mohlante Vanonzi vakaudza masangano akazvimirira munyika kuti havana zvakawanda zvavanokwanisa kuita kuona kuti zvisungo zvavakaburitsa mugwaro ravo zvitevererawo ngororo yavakaita pakurayiwa kwakaitwa vanhu nemauto musi wa 1 yamavhuvhu 2018. Vashandi vehurumende vanoti vari kuda kuita musangano wechimbi chimbi nehurumende panyaya yemari dzemabonus yakonzera mutauro wakanyanya munyika. Indiyo mimwe msoro inao dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vakalema Mohlante vakaudza masangano akazvimirira oga kuti hapana zvizhinji zvavangaite kuona kuti zvavakakurudzira kuti zviitwe mushure mekupfurwa kwevanhu nemauto muHarare muna 2018 zvaitwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvatsinirwa nasachigaro wesangano remubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira. Pacific Crisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vati vacharamba vachishanda kuona kuti zvakakurudzirwa mugwaro ravamushande zvazadzikiswa.
Vanonzwisisa zvinyunyuto zvedu asiwo vakasungwawo mbira dzakondo nomutemo nokuti iwo seboka rakatumidzwa nemutungamiri wenyika kutiite basa rekuongorora chii chakanyatsoitika rakapedza basa raro perakapa gwaro raro reripoti yavo yekomisheni saka kubva ipapo ivo vanoti havachina chimwe chavanoita panyaya iyoyo. Saka nesuo takagutsikana kuti ndizvozvo zvavakataura uyezve tinofanira kuti tarise mamwe matano ekuti tienderere mberi kuti nyaya igadzirwe zvakanaka.
Mutauri wavamushande Valens McDonald varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti vamushande vange vasiri muhofisi nhasi asi vatenda kuti vakatambira gwaro kubva kumasangano anoshanda akazvimirira muZimbabwe.
The former president
vamutante havapo vachazokudza pamusoro pegwaro ravakawana kana vachinge vadzoka.
They will have to revert based on the communication he's received.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune dzimwe nhengo dzekomisheni iyi dzemuno muzvinafundo lafu momadhuku naamai vimbai nyemba padarika makore mana kubva komisheni yavamushande yatura gwaro rayo kuhurumende asi pasina chaitwa. Izvi ndizvo zvakaita kuti masangano anoshanda akazvimirira avanyorere tsamba. Komisheni yavamushande yakaumbwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvichitevera kuurawa kwevanhu vatanhatu nekukuvadzwa kwevanhu makumi mashanu nemauto zvichitevera kuratidzira kwavaiita nekunonoka kubuda kwavanoti kwainge kwaita zvainge zvabuda musarudzo dza2018. Komisheni yakaita zvisungo zvakawanda zvinosanganisira kuti masoja akauraya vanhu amiswe pamberi pematare uye kuti mhuri dzakafirwa dziripwe vana vakasara vachiendeswa kuzvikoro. Asi vamwe vakaita samai Alison Charles avo vakafirwa nehazvanzi yavo Gavin Dean Charles vanoti havana zvavati vawana kubva kuhurumende.
We managed to sort out all that paperwork but nothing's been done since. No one's contacted us and takaita zvese zvinodiwa sehapana chakatikawa doona sekuti nyaya iyi yakatopera hapana chataura nezvayo tinongoinzwa mutiwa hwani namanzii apo vatori venhoo vatitotikudza pamusoro
vamaxwell tauro baba vachallenge tauro uyo akapfurwa akafa nemauto musi uyu vanotiwo havana rubatsiro kana muripo wavativawana kubva kuhurumende uye havasi kufara nazvo
mune zvakataurwa zvacho neizvozvo vachiti izvo vachazokompenseta he vachazoita sei but kubva ipapo hapana akazouya saka inini zvinondirwadza inini chaishai ndikaipara mhosva ndikanyorora dhoketi inini zvinonzi dhoketi ndeasitombofa dhoketi roro svika inini ndatouyaini saka iko zvino zvinini ndiri kuona its 4 years pari zvino hapana kana kutiwo anonditi mukurinkuri hongu ehe maorganizations mamwe aripo zvavo ari kuuyawo ndo vanenge vari kutozomboita kuti nditomboitawo cool down mweya wangu asi ndinenge ndakabatika.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumunyori mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza avo vaive munyori wemushande commission kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vange vari mumusangano. Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi vaziyambi vakamboudza bepanhau rethe Sunday Mail kuti hurumende yainge yatevedza zvese zvakakurudzirwa nemushande commission. Hurumende yeamerica inotiwo kuzadzikisa zviri mugwaro iri zvakakosha mukuhidzana kwayo nezimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions amai Cecilia Alexander vanoti vashandi vari kuda kuita musangano wechimbi chimbi nehurumende kuzeya nyaya yemari dzemabonus. Hurumende yakazivisa kuti vashandi vachapuwa bonus zvichienderana nekushanda kwavanonzi vakaita nevakuru vepabasa kwete kungopiwa sezvaiitwa kare. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezveupfumi muzvinafundo Muturi Ncube kanawo gurukota rinoona nezvevashandi vapo mavhima sezvo vose vari kunze kwenyika. Asi vashandi vanoti hurumende yakangoita fungira mwoyo rwendo rwembwa pakuti itore danho rekuti vakuru vepabasa ndivo vachataura kuti ndiani anopuwa bonus. Kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi tabata amai Alexander.
Mumusangano watakaita masvondo maviri apfuura nyaya iyoyo yakaturwa nehurumende yekuti bonasi chazenge chibhadharwa sei. Kutura kwavakaita kwatiri vaiti ivo deputy director and above mapositions iwayo ndo vachabhadharwa performance based bonus zvichireva kuti vese vari vane maposta ari pasi padeputy director kusvika kupedzisira vanga vachingonzi bonus ravo richazongobhadharwa rakadaro semabhadharirwa rinongoitwa makore yose.
Saka muri kutambira sei zviri kutaurwa nehurumende izvi?
Zvototishamisa izvozvi toona kuti pane masecular akutenderera ekuministry of health vachiudza vashandi vavo kuti ndo mamiri achazenge akaitwa asi riwo akaturwa kwatiri. Saka isusu kwatiri tinenge tichiti hatitore izvozvo zvinofamba masecular.
Muchaita sei?
Tichamirira meeting ichaitwa. Tichidaira kuti pamwe inogonaitwa svondo rino kana svondo rinouya asi tachida kuti dai zvagona meeting iyo ngaiitwe with the agency yainodeserva because meeting yatapedzisira kuita haina kupera. Ndo meeting iyoyo zvekare yatakanga taudzwa kunzi bonus tichabhadharwa risiri performance based.
Zvave kuitika izvi zvinokuratidzai chii sevashandi?
Saka nyaya iripo ndeyekuti zvinoratidza kuti kana zvakadaro zvakuratidza kuti hurumende haichaita zvinhu zvatinenge tichitarisira kuti iite sehurumende kuti nhasi vanoti tinoita izvi mangwana zvochinja. Saka zvinhu zvekuti zvinoda zvakare kuti tichizvidzosera kumeeting zvotaurwa kumeeting ende uyezve kushandidzana kunofanira kuita employer nevashandi ndekwekuti kana pane zvinhu zvinenge zvachinja kana zvinhu zvinenge zvitsva zvavanoda kuita Avango muki vachingoti ndo zvataya kutoita izvi.
Munenge muchitarisira kuti vaite sei?
Tinotarisira kuti inyaya inofanira kutogarirwa pasi, toonesana, todini, totaurirana. Saka izvi isusu hazviti vhundutsi, isusu toramba takabata zvatakaudzwa kumeeting, ndofunga maminitsi ede meeting zvitoripo. Kana pane zvachinja, totarisira zvakare kuti tichauya kumeeting yedu yatichange tichizoita. Iyoyo meeting isina kupera iyi, yatakatarisira kuti inofanira kuti iitwe svondo rino.
Mutungamiri wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, Amai Cecilia Alexander, vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wesangano rinoona nezvekufamba kuvanhu mugwagwa Passengers Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliath, vanoti vari kushushikana zvikuru nedambudziko rekushaikwa kwezvifambisiro munzvimbo dzakawanda muguta reHarare, izvo zviri kuita kuti vamwe vanhu vakwire mishikashika iyo isiri pamutemo vachizoguma vabatwa chibharo kana kubirwa. Vakurudzira hurumende kuti ipe vane michovha marezinesi ekushanda zviri pamutemo kuti vabatsire. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti tinzwe divi ravo, asi vakamboudza Studio 7 kuti vose vanoda kutakura vanhu vanofanira kunyoresa pasi pekambani yehurumende yeZupco. Vamwe vanoti Zupco haisi kubhadhara mari dzinogutsa zvopa kuti vane michovha varegedze kunyoresa nayo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 nava Goliath nezvenyaya iyi.
Tine nzvimbo dzakatwandei muguta reHarare nedzimwe nzvimbo dziri kunze kwaHarare dziri kuita dambudziko rekushaya zvifambiso zvinofamba nenguva. Semuenzaniso, nzvimbo dzakafanana nana Mandara, Chishawasha, Mabvuku, Chafara, Zimri, Yeborodho, Masasa, maindastri uku, kwakatwandei handingapedze kukudoma.
Mungati chii chiri kukonzera dambudziko iri?
Nyaya yekusabuda kwemaroute authority kana kuti maroute permit ndiyo imwe nyaya iri kuita kuti vanhu vashupike, nekuti panodiwa kunyatsorongwa kwakajeka panyaya yekugovera makambani ari kuda kuzvekutakura kuti anofamba sei, anotakura vanhu sei, achinosevaseya munzvimbo. Nekuti vanhu vanomirira motikari dzavanoziva kuti dzinovasvitsa, asi motikari idzodzo hadzipo. Ndo zvaakuita kuti vanhu vakwire motikari dzemushikashika apo pavanozenge vava kuzosangana nemakororo vanovabhinya nokuvabira nokuvarwisa, vachivatorera mudziyo inokosha. Zvinhu zviri kutoitika zuva nezuva.
Mapemiti aya anopiwa nani uye zvese ari kutora nguva?
Maroute permit aya anopuhwa Ministry of Transport and Infrastructure Development, vakabatanawo futi nemakanzuro panyaya dzekutakurwa kwevanhu. Vanotyidzana ipapo panyaya yekuti vanhu vange vachitakurwa makanzuro, ndo vanoziva kuti kwakaata kunofanira kuenda motikari dzakati, nekuti ndo vane maplans acho ese kuti motikari inotangira papi ichizara papi. Vachizotyidzanawo futi neMinistry of Local Government and Public Works, vanenge vachitoine tsvakurudzo yekuplanawo kuti vanhu vanofambawo sei.
Imi muri kukurudzira kuti chii panyaya iyi?
Isu tiri kukurudzira kuti mapoka ehurumende aya nemapoka emakanzuro kuti vange vachiona kuti vanhu vanofanira kutakurwa zvakanaka, zvakajeka, vasingakwiri mota dzatukudzi dzemushikashika, dzekuti munhu akati atsaona hapana rubatsiro rwaanokwanisa kunge achibatsirwa naro kubva kumainsurance, nekuti mota idzodzo dzinenge dzisiri pamutemo kuti dzinge dzichitakura vanhu. Hadzimwe mubhizinisi rekutakura vanhu rinozikanwa nehurumende. Saka isu chatinoda semapasenja kuona urongwa hwakajeka, hwakarongeka, unoita kuti munhu anga achitakurwa achisvitswa kwaanenge achienda nenguva nemotikari dziri pamutemo.
Mutungamiri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliath, vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Mutori wenhau aive Mukuru wesangano rinorwira kuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume mukuburiswa kwemashoko Regender and Media Connect Zimbabwe, Muzvare Abigail Gamanya varadzikwa kuWarren Hills muHarare nhasi. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vachitaura pakuradzikwa kwemwana wavo, baba vemushakabvu vaFidelis Madzivadondo vatiwo mhuri yavo yarasikirwa zvikuru.
Ari variki hapana replacement. Aiwa hapana replacement. Kuti munhu anga ari pachokwadi. Munhu anga akati chino hachiti baba, hachiti baba. Kana tichinoita chinoita. Munhu aimira pachokwadi, munhu anga asingashi. Zvandiyatozira nomwana wangu iyeye.
Izvi zvatsinhirwawo nemutevedzeri wegurukota zvekuburiswa kwemashoko vaKindness Paradza.
Isu sevatori venhau vemuno munyika tarasikirwa zvikuru naAbigail. Akasimudzira, akasenza basa iri. Isu kwatiri sevatori venhau tinoti yanga iri hero kwatiri isusu, nokuti akasenza zvikuru organizations akasiyana siyana achisimudzira vatori venhau kunyanya vechikadzi kuti vaendewo pazvinzvimbo zviri pamusoro-soro. Pamusoro pazvo ipapo akanga asina basa. Aisimudzira futi panyaya dzatinotidzo muchirungu media reforms.
Mutungamiriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa ndemumwe wevanoremekedzwa vaenda kunochema nekuviga muzvare Gamanya. Vatiwo mushakabva akabatsira hurumende zvakanyanya apo aishanda muhofisi yevaimbova mutungamiriri wehurumende mushakabvu Morgan Tsvangirai.
Aivamira kune matongerwo enyika kune vanotungamirira maMP kusanganisira maprime minister mapresident akatotisiya vamugabe vatsvangirai vakapfuura nemumaoko aabiga. Ukaona kuti advisor maprime minister nemapresident waitirwa nyasha ndo basa rakabata musikanawo. Yesuoti maminista aisiti taipuhwa uchenjeri nana Abigail nokuti aipa truth to power. Asi aigumira ipapo aipa futi power to truth, nokuti vazhinji vari muzvigaro zvinoremekedzwa havadi kupa chokwadi simba kana kupa simba chokwadi. Uyo aita zvose kupa chokwadi simba nokupa simba chokwadi.
Vachamisa varumbidzawo muzvaye Gamanya vachiti
sokuuya kwataita vamwe anoti pane patopuwa 21 gun salute nebasa raakaitira rokuvakanyika rokusimudzira nyika. Anogona nga asiri paHeroes Acre, but Heroes Acre yevanhu vanovakanyika haisi panzvimbo iri mumwoyo. Tinotenda kuti aita basa rakanaka mumwoyo medu akavakanyika akasimudzira nyika. Anga asinganyanyoita zvekuti bato rakati aida nyika yake. Nanyika haisi bato. Vamwe anoti ndofira muzano ndofira mutakati. Usafira mubati, fira munyika, nokuti nyika ndo ine simba. Kwete bato, bato harina basa. Rakafanana nemota inokusvitsa ukaikaponja, tora imwe uende kwaunodii. Nomunomira ipapa ndodii hangu. Yaponja akataura tora imwe iende mberi.
Shamwari yemushakabvu amai Tambudza naijonera vati
ndinoti kune shamwari yangu abizorora murugare. Munhu nemunhu paanobarwa anozvarwa nechinangwa, ende ndinotenda nekuziva kuti pakuzorora pake abi chinangwa chake chaanga ainga pano pasi akazadzisa.
VaRashwiti Mukundu vakashandawo nemushakabvu vatiwo anga ari chipangamazano.
Aive chipangamazano, aive shamwari, aive mutauri wechokwadi, aive mutungamiriri, aive munhu aibatikana nebasa rake achiita mukuperera kwake kwese.
Muzvare Gamanya vakamboshandawo kusangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe. Vafa vachiita basa rekubatsira masangano enhau kuti agadzirise mitemo yekuenzanisa mikana pakati pemadzimai nevanhurume kana kuti magender policy izvo zvakarumbidzwa nevazhinji. Mozva yegamanya vasiya mwana mumwe chete Ruvarashe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vehurumende yeUkraine vanoti guta guru renyika iyi reKiev rabombwa nendege dzemhando yedrone dzakagadzirwa kuIraq dzichishandiswa neRussia. Ndege idzi dzinonzi dzabomba nzvimbo dzinosvika makumi mana mumazuva adarika. Izvi zviri kuuya apo nyika dziri kutsigira Ukraine dzave kuronga kuipa zvombo zvekurwisa madrones nezvimwe zvombo zvemuchadenga. Britain neAmerica dzavimbisa kupa Ukraine zvombo zvekudzivirira zvinenge zvakandwa nemuchadenga izvi. Australia iri kuyambira vanhu vemunyika iyi zvikuru varumatunhu ane vanhu vakawanda anoti New South Wales neVictoria kuti vangwarire sezvo kuine mafashamu emvura. Dzimba zhinji dzakaputswa uye dzimwe hadzina magetsi. Dzimba dzakawanda dzinonzi dzave kutonyora mumvura. Kusvika pari zvino dzimba mazana maviri nemakumi mashanu dzabviswa vanhu uyewo mumwe murume akaeredzwa. Kusvika pari zvino asati azikanwa kuti ari kupi, mumwewo akawanikwa akafa ari mumotikari yainge yazara mvura. Zvino munyika zvaita manyama amire nerongo nekuda kwekupondwa kwevanhu uye kubiwa kwemari yakawanda nemakororo achishandisa pfuti. Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vakamboti vari kushushikana zvikuru nenyaya iyi vachikurudzira mapurisa kuti asunge vari kuita izvi, asi zvinhu zvinenge zviri kutoramba zvichiwedzera. Hurumende iri kukwanisa here kuchengetedza runyararo munyika? Mukupindura mubvunzo uyu tabata nhengo yezanu PF vaJoseph Chuma uyewo nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaGodfrey Kurauone. Totanga nekunzwa kubva kuna vaKurauone.
Chekutanga mukoma Blessing, inyaya yekuti tiongorore kuti chinombokonzera kuti zvinhu zvimire mamiriro iwawo chii. Mukatarisa takazhinji muchaona kuti in the recent cases dzemarobaries, marecent cases ekuba, muchaona kuti kazhinji zhinji pagrupu revanhu vanenge vabata vavo muona pane mupurisa kana muona pane musoja. Kudhara taisazviona, but in these days zvinhu zvakai kuti havasi kutambiswa zvakakwana, havasi kubatwa zvakanaka nehurumende yatinayo pari zvino. Muchaona kuti macivil servants mazhinji, including all of these uniformed forces, they are now doing maximum activities to sustain their families. Nokuti chouviri panenge pasisina. So dodambudziko guru riri kukonzera kuti tione kutambudzika kwevanhu nokubirwa. But mubvunzo mandibvunza kuti hurumende iri kukwanisa kuzvigadzira here. Vindo yangu mukoma Blessing ndiri kungoti kusvika hurumende yagona kugadzira ufumi hwenyika ndokuti matambudziko akadai apere. Asi ndinoona kana tichingowana hurumende iripo iyi, handiona zvitorera nguva yakareba chaizvo kana kusapera kwazvo zvachose, nokuti handioni, handina hope, handina tarisiro yekuti vangagona kugadzirisa ufumi hwenyika. Vangatogona nhasi sei ivo vakaita for more than 40 years vachingotonga vari vari mugovernment vachipa mapromise election after election. Saka handioni dambudziko rakadai richipera.
Vachuma pinda itins
makesi zvemaarmed robberies awanda for sure. And zvikutaurwa nemukoma wangu maererano nekuti pane increase yemakesi evanhu vanobva kumaarmed forces napeisa masoja zviriko for sure. Asi zvese izvo handizvo zvatikati tisai kuti because of economic situation soldiers nemapurinda vakutaurita zvinhu zvakadaro. Zvinhu zvacho zvinobva paorientation kana vanhu vachitanga kupinda pakairoro kugara taizwa kuti vanhu vaipinda mabasa ekusvetsa vari very oriented and it is that vari vingati ikoko asi now we just have everyone just goes in and then nakuwana zvinhu zvakadaro hurumende iri kuedza mibi yavo kugadzirisa ikonomi yedu tikuzviona president vedu vamangadza vari busy kugadzira mafundamentary ekuti ikonomi imuke imuke because ikonomi haingashande kana madirivatives anofanana nekuti mavelebilityeeleti mvura nemigwagwa railway zvisina kugadziriswa saka tikuvaona vakuru vari busy kugadzira nyaya izvozvo because hakuna investor angauye munyika yeinvesta kusina mvura kusina magetsi kuzanikwa because izvozvo zvese zvinoita kuti investment yako igonise yakungoparara chete kusina kunobuda saka chikuruka ndechekuti yes the first republic takatadza kushuva kuti takangoshandisa zvinhu zvatakatora kuna kuhurumende yanamidiaya hatina kumbozvimendena hatina kumboimprova anything at all tikangogara takangodaro asi kupindira kuti ko takatonga mafeti hapana takachinja tochinozochinja nhasi ndo mhinduro yacho iyeyo kuti takuchinja nhasi ndechekuti ava varipo avo vari kugadzirisa zvinhu zvaitanga kugadziriswa varungu vanoti is better late than never
vakura pindurai muchidimbo
okay ndaainaura ndichiti chiri kuitika haisi nyaya yekuti mapurisa mashoma haisi nyaya yekuti hapana dzimotikari haisi nyaya yekuti hapana mari kana muchida kuona kuti haisiyo nyaya yacho chingoitii paita rally yeccc apa ndo paunoona kuti zimbabwe ine zvinhu zvayo unoona pachiyera mazimota emvura mazimota akazara vanhu vane kungozodisturba rally yeccc they have resources to do that they have resources a plenty of resources to disturb marally emaopposition parties but they don't have resources to fight crime That's my only problem with ZANU-PF. My only problem with ZANU-P. Mari yungu zile kere mawana. Asi mari yungu tijipa mawana ya mawe. Zile wana ya hile wana ya kama wandisa.
Vachuma anzi pa nenge pango uya ve triple C vya shidaita msangano ndopa no anda mapurisa. Asikwete kudzingiri rambafu.
Ameno kutimukuma wangu hawa. Hawa verenge news. Jinoputa muma social media. Emo mo wana kroniku wana news. Zete izu. Zviri kubuda pachena ndosaka pakuziva kuti vakawanda vacho vanobata mabasa akasati ava mapurisa emasoja nekuti vari kubatwaka so ushod kuti mapurisa edu ari kunyatoshanda vari kuti kana chinhu chaitika vosvika panzvimbo vofereketa munhu vanhu vacho vanove vaita izvozvo vochibatwa and the face the rest of the law saka it shows kuti mapurisa arikuzama for sure it just atika problem yemarobers havakutaurireka kuti nhasi mangwana tikuda inorobha kwakatiira kuti munovamirira ikoko isvinhu zvezanupf hatide kuti tiri tikambidza vanhu kuti vaite marari avo tinovabvumira toti marari ndaitotaura kuti kunoku kublawe kwambiri uku ndaitoona vana madhamu mekupe echitofamba vechiita madhokandeni vechiita mararari avo vakati toenda kuvunina mangokoko kwavakazowina mabiolitis ekantry havana kutombodzepa kana kahwani as long as vechiita zvinhu pamutemo
avangwari nhengo yezanupf vajoseph chuma manzwawo zvakare kubva kunhengo yebato rinopikisa recitizens coalition for change vagodfrey kurauone muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi chewomen's roundtable tiri kutaura nezveupenyu hwamushakabvu Abigail Gamanya mutori wenhau akashanda kusimudzira madzimai munyaya dzekubudiswa kwemashoko uye akamboshandawo muhofisi yevaive muutungamiri wehurumende mushakabvu Morgan Tsvangirai kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930-13860-15460 kilohertz pashortwave mazuva ose sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare mutori wenau Abigail Gamanya aradzikwa muHarare nasi vakawanda kusanganisira vehurumende nemapato anopikisa vachimurumbidza nemabasa ekusimudzira madzimai. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanasi anokoneka nemfaro ndini Blessing Zulu ndokusiyamina Gainer Saidi munaudze isindebelen.